makoshere emu inguva iyoyo yekuti wanga kuri kutorowa futi chaiko chaiko asi uchiimba vati vaisaita zviya zviya zvekuti ndingi ndiye anoimba kana kuti chii munhu wese aisungirwa kutoimba kwete kuti zvokusarudza kana kuti handi ndikomberedzi chiisi kana kuti ndikomberedzi mhere kana kuti ndikomberedzi sando asi paizongobuda vamwe waizonakidza kupfuura vamwe vati zvaitosungirwa kuti tese tizviite sezvataingoita mukuridza pfuti ngekuti zvaibatsira kusumudza murayi wevanhu kana chiisa ari anoimba zvirou akasanga ariko motengeswa zvi saka munhu wese aitosungirwa kuti kana zvichiita angogonawo zvinoita umwe ndove manakiro anga akaita chimureka chaisanyanyosiyanisa.
Ko imimi zvekuimba izvi zvekunyatsoimba zvekuti zvaionekwa nemunhu wese zvakatanga rini?
Ini ndakabva kunoku ndichitraya kuimba nanamai vangu mumachechi taiva kuanglican asi ndiri kayuthi yuthi zvekuti etitimezi ndaitombodhiskuta ndofunga mai vachitombodimbonyarakanotikanga ndoo ndichingonakizwawo nemaimbo acho saka ndingangoti ndakabva nazvo kupachizoya ndaakusekendary kwangu ndakaitira kublawayo uku vaiuya masouth africans vana sochabalala vaya vana mahotel aqueens vaya ndaibva ndanyatsonakidzwa kuti ndichazviita upedzi saka pandakazoiti kuchimurenga uku pandakatanga kusangana nemacomrades apa tichinzwawana sendekera kuredio maputo sandaenda chaiko chaiko idzo nziyo dziya idzi dzakandirikuruta kubva ndati ndiratozviitawo saka ndakatozobva munomu ndatowedzera panasendekera mukoma takanyuka ndichiisa zvandaange ndichiona zvakange zvisikaendwi nevekumozambique vanga vako saka ndakazongonzi ichibva watoenda womboita zvese ndo maitira zvakaita matangiro acho.
Saka masvika kumozambique makasvikogashirwa sei nevamwe vanga vari papa?
Uko kwaiva kusina munhu wekuti unosvika wakangwarisa kana kuti unofanira kusvika ikoko ukauku takabva kutata kuziva hondo mani asi still unondosvika ikoko uri nyunyunyu unoziva uri rekruti rekuti unozobvunzwa mumwe mubvunzo autadza kudai vatu vakazowana kupi zvezvezvi saka unongosvika takanyarara kwakugashirwa zvakanaka voti chiitai morari because taitosvika pekuti tinotoita 3-4 weeks about 6 weeks tiri pabasic orientation ii basic orientation ndo yaitibatsira manje kuti hatisi mamesinari sezvinoita ikoko kwamuri kuamerica uku vanowanza zvimamesinari munyika dzevanhu vachiparadza isusu tirina political soldiers ari kuziva zvaakarwira zvakanaka zvinodiwa nemasi nepovo yezimbabwe saka nzira iyoyo manje ndine tichinzisumudzai morari tisati tatanga malessons iyayo kusvika dododo zuva tikaroerwa good lecture apa nekuti zvakafanana nana national grievances zvikasaka kuti vanhu vabate pfuti varwise muvengi aisada kana kutaura neni zvavakazoita kuti hande ndinotaurira mangeza zviya vange varwadziwa vakange vanhu saka takazoziva kuti no hatitambe yavari kutamba vakutsvakawo futi dzedu kwakuvo saka munzira iyoyo iyoka manzi dzacho manje unenge uchitaurira povo kuti musanyeperwa nevarungu ngekuti vaine propaganda isusu kuti tichiziva kuti tiri kuvarova tichirwisa tiri pagenuine tiri justi taiva for the just kurya ivo vaiva neshame cause anyepa kuti tinopinduka tine nyanga tiri madevho ivo varivo madevho hondo maionaka imiwa pambepfumi hondo yevanuchimurenga mandu ava pambepfumi inga makauyaka mudzimba hamuine tidike kutanga muchidzi munofima modzokera kuri kunyepa pambepfumi takauyakuidawo ivo uchidayirawo maruzaimi nekuti vakanga vatoruza medzacho taitiranje Kashungu zeru zizawa zematema gave muzimbabwe tobira kuzitonga apa tichitevedza ruzivo muroga vemuzanganu zanu inoti ona munyaya dzedu dzekuzitonga kwenyika zanu haizombovi yakatsetsa zombopazi ona zvondengendeza izombambo dzemuwendi rava zinyekenyeke vekupanduka wodema kange takutopira.
Tiri kuzoona kuti pakanga pasingaitwe zvekutamba, saka nziyo dzaibatsira kuti munge muchidzidza nezvezvikonzero zvamaendera kuhondo uye kusimudzirawo nyaya dzemurari muchimurenga.
Nekupawo bovho kunoyainyeperwa kane varungu kuti vakaenda kuchiganda ngavarwi vachikurai vachiuya vasingazivi kuti tange tatotumwa nemasiya acho kuti itai muno. Saka kwaiva kudzidzisa ngekuti muvengi aisada kuti katisvike padhuze kundotaurira vari kumba yaibva yati madzi yaibva yapa makomuredzi manyemwe kumba kunongo yaibva yaiva vehicle yekutakura meseji yekuti zvii zviri kuitika kubva kuwana vachizwa chishona chacho nezvatiri kutaura neruko rwatiri kutaridza kuti manye manye munema munyika yenyu tonyatsozvitonga pachedu inini tange muchitotongawo. Povho yonzwisisa izvozvo yobva yatsingira chimurenga kabva moto wopfuta ka.
Saka pane dzimbo dzaimbwa mukufara nemukusuwa ndo kana pafa komuredi zvaizofamba sei manje?
Apo taitoneseka taivanadzo dzakakwana dzaitaitoita national anthem yedu yaidaiti mwoyo wangu watsidza kufira Zimbabwe.
Mungamboimbe kambichana ipapo?
Tikati mwoyo wangu watsidza kufira Zimbabwe, moyo wangu watsidza kufira Zimbabwe, zamara pfumo rangu ramutsa Zimbabwe, mumakomo nemunzizi ticharararamo, mumakomo nemunzizi ticharararamo, kuzadziza basa ratakasiyirwa, kuzadziza basa ratakasiyirwa, korufu rwangu ruchava rweZimbabwe, rufu rwangu ruchava rweZimbabwe, yuwi vakoma vapera, yuwi maiwe hama dzapera. Towika komuredzi wedu pane dzimwe dzatinoti tichienda ikoko kunomuiga iyi yaiti ndo yaitova national anthem ndandichiimba ndakaisa pa fast forward bichana because hapana ari kudaira plus yo haurumboni.
Ndasandamire kwanguva iyoyo asi tichienda mberi ngatichisvikei kuna 1980 makaimbawo here paye pakauya vana Bob Marley pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere?
Ini ndini ndakatotanga kunamura fogo tichiti kunamura fogo tinochirova kuti kutanga dhanga ruwanze yacho pakazoimba mukoma Bob Marley. Nanhasi nziyo dzacho dzinotooneka, imwe yacho yandakazoterekedza nayo Prince Charles yekuti Prince Charlie kera meseji tiomaga. Munozva mazuva ese tange takapuwa responsible government federation internal settlement dzese aigozisununguka makatosununguka apa maindaange ndakuda kutaurira Prince Charles kuti tinyatsoenda kuna mai wako kana ivo mai vacho vange vatozoona kuti pavakazounzwawo Prince Charles mwana wavo vakaona yasoona kuti apane genuine independence yezvino zvanga zvichirwirwa nekudiwa nevanhu. Saka takatomuindira Prince Charlie kera meseji ndichimutaura kuti chenda nemeseji takuracho kuondo pamambokadzi hai 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 ndotiwo mes greeting to you all who here to come to celebrate with us here in Zimbabwe on the 18th April 1980 when Zimbabwe became a real independent state, real independent country, staying real because everyone was feeling the reality of our independence.
Tarika nika yawa na kuzi chunga kuzere mungati yere neku wana kwa kaita wanu minda nezume zaka daru daru muna akwa nisa wogu zitonga pasina zia zeku zingiri kwa sase zakari
duza hivi wanu kata hivi wanu ya minda yu hii saka yu karangu nigigiri kuno zibi higo kulange sta kwa cha wange wakati ungewa kuto yange ya kuto tata waka kukudiri ya lange sta toksi hizo zi nengi ya kuti madara kangaka simba ni kuzaota kumano na shingi wa vese wa faa wa wari kufira ichino zifiro ni ndo mune zese ndo pane zese ndo zaira mpawane murungu mani saka ya kuti aura mafara wika munu wese aneka muta kake anekati chero wa hii bora mba wachinzi rampai rampai munu wano kuita vee wane matuandu tinesha mwari za gawanda za kuhu za zese zese zile ma marimira wiki wa poti ya mimo mkana wa kukwanyo na kutosha mitu wa utenishi marimira wiki wa shimage marimira wiki wa anything marimfui wa wiki wa mombe wano tojia wano tojia kwa rewe wana trije ni kuko kwa wiki ya nyama zilo kwa mungu zilo kaga ati kikwa nezoa ni manji doso wa ila mbali kwa
Thank you. Thank you.